Open our Bibles
tozarura mabaibiri edu
to the book of Revelation
kubuku rezakazarurwa.
I hope I'm not going to take much of your time tonight.
Andisikuzotora nguva yakareba madekwana anu.
Amen.
Amen.
Revelation chapter 1.
Sakazarurwa chitsauko chekutanga.
Amen.
Amen.
Kana tasvika tichatanga kuverenga.
We start to read.
Hallelujah. The Bible saying verse 8.
Bible rinoti pa verse 8.
I am Alpha and Omega.
Dini Alpha na Omega.
The beginning and the end.
Mavambo nemagumo.
Say the Lord.
Zvanzi naJehovah.
Which is and which was.
Uripo wakanga aripo.
And which is to come.
No uchazovapo.
The Almighty.
Wamasimba ose.
Hallelujah.
Amen.
Tinamate zvakare.
Let us pray again. Our gracious and heavenly Father, we want to thank you for this service, Lord. Father, we were taught by the prophet that you get what you expect.
Amen.
And your children have come here under expectation, not to see a man, not to hear from a man, but their children have come here expecting to hear from you, Lord. Father, we were also taught that any man who is able to read and write can open this Bible, Lord, and can read from it, Lord. But it takes the Holy Spirit to give the interpretation. So, Lord, we pray for our brother, Lord, that you give him the greatest gift that he might be able to put himself aside.
Amen.
That you, Lord, might speak to us tonight, Father. Amen. Heavenly Father, we commit the reading of the word and the preaching of the word thereof, Lord, into your hands, that you come henceforth and take over and have the preeminence tonight. We thank you, Father. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tigare pass.
You may be seated.
And also in Hebrews chapter 13.
Uya zvakareo munava Hebheru chitsauko 13.
This is a familiar scripture which you know all of us.
Igwaro rinozikana nevakawanda vedu.
That Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
Kuti Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi.
He has never changed.
Haasati ashanduka.
And he has never failed.
Uye haana kumbokundikana.
And he will never fail.
Uye haasi kuzombofa akakundikana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Things might change.
Zvinhu zvinogona kushanduka.
Rivers might flow the different direction.
Nzizi dzinogona kushanduka kwadzaive dzakananga.
But his word will never change.
Asi shoko raMwari harife rakashanduka.
He remained the same.
Anoramba ari mumwe chete.
As he was in the time of Abraham.
Sezvo aiva munguva yaAbraham.
He can also the same tonight.
Anokwanisa mumwe chete zvakare madekwanani.
Hallelujah.
Hallelujah.
Saka da kutenda Mwari hamani anzvadzi manheru Anas.
We want to thank the Lord, brother and sister, tonight.
Negwara taverenga kubva kuna Revelation chapter 1.
From the scripture we have read in Revelation, the first chapter.
That is Alpha and Omega.
Kuti ndi Alpha na Omega.
Hallelujah.
Amen.
Iye anga aripo pakutanga.
He was there in the beginning.
Ndiye achanga aripo kana aripo magumo.
He is going to be there at the end if there is an end.
Hallelujah.
Amen.
Saka ndiye Mwari wetiri wataunganira manheru anhasi.
That is the God we have all gathered for tonight.
Ndotenda kuti Mwari wakadaro unoshuwa kumunamata.
I believe you all desire to worship such a God.
Hallelujah.
Amen.
Nokuti unoziva kuti ndi Mwari akanga aripo.
Because you know this is the God who was there before.
Ndi Mwari aripo nhasi.
He is the same God today.
Ndi Mwari achanga aripo if there's tomorrow.
He will continue to be there kunyange mangwana.
Hallelujah.
Amen.
Saka Mwari wakadaro unonzwa kumushumira nokumunamata.
So you would desire to worship that God.
Nokuti unoziva kuti mukati meupenyu hwako, without God, there's nothing you can do.
Because you know that in your life, kana usina Mwari, hapana chaunokwanisa kuita.
Amen.
Amen.
So I just want to speak on this subject.
Tinongotaura pamusoro pechidzidzo ichi.
Whether I can call it a subject, I don't know.
Kana kuti ndingati chidzidzo here?
But we want to speak about an ultimate.
Asi ndinotaura pamusoro pemhedziso.
Hallelujah.
Hallelujah.
An ultimate.
Medziso.
Amen.
Amen.
We know the prophet many times.
Tinoziva kuti muprofita nguva dzakawanda.
He could also refer some of the words from Oxford Dictionary.
Vaitora mamwe mashoko avo kubva mudura mazwi reOxford.
I mean, he could get some meaning from the dictionary Oxford.
Vaigona kuwana kududzirwa kwemazwi kubva mudura mazwi reOxford.
Amen.
Amen.
Just to clarify the maybe the word.
Kuti vangoisa pachena zvinorehwa neshoko iri.
Hallelujah.
Amen.
So we all know what is an ultimate.
Tese tinoziva kuti medziso chii.
Hallelujah.
Amen.
Or an ultimate.
Kana kuti chii chinonzi medziso.
Hallelujah.
Amen.
The dictionary say is final.
Dura mazi rinoti.
It's a final.
Kuti ndo medziso.
Hallelujah.
Amen.
Final.
Ndo zvokupedzisira.
Hallelujah.
Amen.
After you have done all what you can do,
wapedza kuita zvose,
you need to consult him.
Unofanira kuti unobvunza kwavari.
Kuti uone kuti zvauri kufunga nezvauri kutaura zvinoenderana naye.
To check whether your words or your talk are in line with his word.
Hallelujah.
Amen.
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 So from the Revelation chapter 1.
Saka kubva kuna zvakazaurwa chitsauko chekutanga.
Amen. The Bible say.
Bible rinoti.
The revelation of Jesus Christ.
Chizaruro chaJesu Kristo.
Which God gave unto him.
Icho Mwari chaakapa kwaari.
To show unto his servants things which must shortly come to pass.
Kuratidza kumuranda wavo zvinhu zvaifanira kuuya munguva isipi.
And he said and signified it by his angels unto his servant.
Akazvipa akazvisimbisa nemutumwa wake kumuranda wake Johani.
Saka John pane zvaakatonzwa.
So John actually heard something.
And John pane zvaakaona.
And also John actually saw something.
Hallelujah.
Amen.
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 No doubt Mwari pane zvaida kuti azive.
Because God wanted John to understand something.
Amen.
Amen.
Ukaverenga this chapter, the whole chapter.
If you read the chapter yose,
unonzwa John achiudzwa pamusoro pe the seven churches. Seven churches at Asia Minor.
You see God describing to John the seven churches per Asia Idiki.
Hallelujah.
Amen.
And also he talks about the cloud which every eye was going to see.
We antauro zvakare pamusoro pegore iro rainzi meso ese achazoriona.
Hallelujah.
Amen.
And also he talks about the seven spirits before the throne.
Uye zvakare antauro pamusoro pemweya minome iri pamberi pechigaro.
Hallelujah.
Amen.
Because John was in the spirit.
Nekuti John akanga ari mumweya.
Amen.
Amen.
Ari pachitsuwa chePatmos.
At the Isle of Patmos.
Kusvikira muimbi akaimba kuti John was in the spirit.
Until the singer sang and said, John akanga ari mumweya.
In the Lord's day.
Muzuva rashe.
Hallelujah.
Hallelujah.
Not in the days of the Lord.
Kwete mumazuva ashe.
Hallelujah.
Amen.
But in the Lord's day.
Asi muzuva rashe.
So John was in the spirit.
Saka
John
akanga ari mumweya.
Amen.
Amen.
Saka that means John all his life he was in the spirit.
Saka zvinongoreva kuti upenyu hwose waJohn airarama ari mumweya.
Amen.
Amen.
And also the Bible went on and talks about the seven golden candlesticks.
Bible rinoenda mberi zvakare richitsanangura pamusoro pezvigadziko zvinomwe zvemwenje.
zvese zvaingoradzwa kuna John.
All these things were shown to John.
Saka zvaireva kuti he was supposed to be in the spirit.
So it meant that aifananga ari mumweya.
Kuti Mwari avimbe naye kuti akwanise kumuradza all these things.
So God would trust him to show him these revelations.
Hallelujah.
Amen.
And also he went on and talks about the head which was as white as a snow.
Anoenda mberi zvakari kutsanangura musoro wanga wakachena sechando.
Hallelujah.
Amen.
And also the seven stars.
Uye nenyeredzi nomwe.
Amen.
Amen.
And also the sword.
Nemunondo.
Hallelujah.
Amen.
Zvese zvaitsanangurwa kuna John.
All these things were being shown to John.
John aizviona zvakare.
You are seeing these things.
Hallelujah.
Amen.
And verse 17 say.
Ndima 17 inoti.
And when I saw him,
ndakati ndichimuona,
I fell at his feet as dead.
Ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa.
And he laid his right hand upon me.
Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu.
Hallelujah.
Amen.
Say unto me, fear not.
Akati, usatya.
Hallelujah.
Amen.
I am the first and the last.
Ndini wokutanga nowokupedzisira.
Hallelujah.
Amen.
I am the first and the last.
Ndini wokutanga nowokupedzisira.
Amen.
Amen.
And verse 20 say.
Ndima 20 inoti.
The mystery of seven stars which thou sawest in my right hand.
Zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawaona muroko rworudyi rwangu.
And the seven golden candlesticks.
Nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama.
And the seven stars are the seven angels of the seven churches.
Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe.
And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.
Nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe.
Hallelujah.
Amen.
We are talking about an ultimate.
Tikutaura pamusoro pemhedziso.
Hallelujah.
Amen.
But John akaona mukana wokuti Mwari vamuradze all these things.
But God, John had the privilege that God showed him all these things.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vakwanisa kutaura naye.
And God was able to speak to John.
Amen.
Amen.
No doubt anga ari muranda washe anga akatendeka nguva dzese.
Because he was a faithful servant of the Lord all the time.
Amen.
Amen.
Anga achigara ari mumweya washe.
He was always in the spirit of the Lord.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Today is a prayer meeting day.
Nasuno izuva remunyengetero.
Hallelujah.
Amen.
So I'm not going to take much of your time, but you want to pray.
Handisoda kutora nguva yenyu yakareba asi toda kuti tinamate.
Hallelujah.
Amen.
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 We know even mune zvinhu zvetinoita, you know, like ma, you know, mitambo inoitwa.
We know tinozivawo kuti in the sports or activities that we do.
Vanozvo kuti pane kusanzwisika kunokwanisa kuitika when they are playing those games.
They understand that there might be misunderstandings kana mitambo uchinge watambo.
Amen.
Amen.
But pane munhu anta refer to.
But there is a person wavanozoenda kunobvunzira.
Amen.
Amen.
Kana kuti anenge achiva the last person to say whatever is going to say.
Kana kuti munhu anova iye achavawo kunzi zvaanenge ataura ndizvozvo.
Amen.
Amen.
Saka whatever zvachataura, that's what the people should take.
So whatever that person says, vanhu ndozvavachagamuchira.
Amen.
Amen.
No doubt ndiye medziso pane zvavanenge vari kuita.
Because he is the ultimate for that particular sport.
Amen.
Amen.
Even in the courts.
Kunyange kumatare edzimhosva.
Hallelujah.
Amen.
Even in the running of the governments.
Kunyange kumafambisiro anoitwa basa rehurumende.
Amen. At times, you know, they say this issue has been taken to the Supreme Court.
munonzwa zvichinzi nyaya yazoenda kudare repamusoro re supreme.
Amen.
Amen.
Because vanozoti whatever zvichabuda ikoko.
Because they know that whatever comes from the supreme court,
that's final.
Imedziso.
Amen.
Amen.
And we have to say, this is what we are supposed to go with.
Then you accept what the Supreme Court has said.
Hallelujah.
Amen.
I just want you to take to this message with the prophet preached.
60:12-09. Yaka paridzwa musi wa 9 December 1962.
Amen. Remembering the Lord.
Kurangarira Ishe.
Hallelujah.
Amen.
Okay, let me just go down a bit. They say, love is not jealous.
Anzi rudo haruna godo.
Love is not puffed up.
Rudo haruzi kudzi.
Love doeth not misbehave itself.
Rudo haruzi bati nenzira isina kufanira.
Love is always gentle.
Rudo runyoro nguva dzose.
Sweet.
Runotapira. Runoregerera.
Kind.
Runesienyoro.
No matter how bitter the other is, others is.
Zvisina mhosva kuti mumwe anokubata zvakaipa sei.
Love remain itself.
Rudo runoramba rungori rudo.
Love is the ultimate of grace.
Rudo ndirwo mhedziso yenyasha.
Hallelujah.
Hallelujah.
Love is the ultimate of love.
Rudo nduro medziso rinyasha.
Amen.
Amen.
Love is God's ultimate for us.
Rudo nduro medziso ya Mwari kwatiri.
Amen.
Amen.
After all other gifts and things has vanished.
Mushire mekunge zvimwe zvipo zvose nezvimwe zvinhu zvichinge zvaparara.
Our prophets,
kuprofita kwedu,
our tongues,
kutaura kwedu nendimi,
our interpretations,
kududzira kwedu ndimi,
all that we have ever done,
nezvose zvatinenge tamboita,
or what more,
kana zvimwe zvose,
when love comes in,
kana rudo ruchinge rwapinda,
it is the ultimate.
Nduro medziso.
Hallelujah.
Hallelujah.
It is above all.
Rudo riri pamusoro pezvose.
Because all other fails.
Nekuti zvimwe zvose zvichakundika.
It is the supreme court decision.
Rudo ndiro medziso ye supreme court.
Amen.
Amen.
It is the typost.
Ndiyo mbambo.
Amen.
Amen.
It is the North Star.
Ndiyo nyeredzi yekumusoro.
That keeps the seamen level.
Inoita kuti muchairi wechikepe agone kuenzanisa zvinhu zvake.
Amen. It is the compass that guides us.
Rudo ndiro compass inotitungamirira.
Love is the ultimate.
Rudo ndirwo medziso.
Let us remember it as we sing I love you.
Ngatirangirire izvi tichimuimbira kuti ndinomuda.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
So the prophet is saying,
Mprofita ari kuti,
let us remember him as we sing this song I love you.
Ngatizvimurangarire tichimuimbira rudo rwekuti tinomuda Ishe.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
In ultimate.
Medziso.
Amen. Pazvinhu zvese tingaita hama nehanzvadzi.
Above all the things that we might do, brother and sister,
we have to go back to him.
Tinofanira kudzokera kwavari Ishe.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's take this other message which he preached, 62:12-30.
Ngatitorei ime mharidzo yavakaparidza musi 30 December 1962. Mangwanani.
Amen. Paragraph 58.
Pa paragraph 58.
Now I was hearing a man speak.
Zvino ndanga ndichiteerera mumwe murume achiparidza.
Or talk not long ago.
Kana kuti achitaura nenguva shoma yapfuura.
And he used the word absolute.
Akashandisa izwi rekuti medziso.
And I thought,
zvino ini ndafunga kuti,
that is a very fine word.
Iri izwi rakanaka chaizvo.
I hear it used so many times.
Ndinonzwa vanhu vachirishandisa nguva dzakawanda.
Hallelujah. And absolute. Absolutely.
Achinyatsoti ndizvo chaizvo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is what the prophet is saying.
Ndozvikutaura nemuprofita.
Amen.
Amen.
Let's move to paragraph 62.
Tiende kuparagraph 62.
But the word absolute is an ultimate.
Asi izwi rinoreva kuti medziso.
And therefore I think that everybody should have an ultimate.
Naizvozvo ndinotenda kuti munhu wese anofanira kunge aine medziso yake.
Amen.
Amen.
Are we like that tonight?
Tine medziso dzedu here isu mandekwana ano.
Hallelujah.
Amen.
And every great achievement that is ever been achieved.
Uye budiriro yose yakamboitwa.
Amen.
Amen.
And every great achievement that is ever been achieved, there has been an absolute behind it.
Uye budiriro yose huru yakamboitwa ikabudirira yakanga iine medziso yanga iripo.
Hallelujah.
Amen.
No matter what it was,
zvisinei kuti changa chiri chi,
it is hard and absolute behind it.
Pakanga paine medziso yakanga iri koshure kwazvo.
And every person, in order to achieve something, has to first have the absolute.
Uye mumwe nemumwe wedu kuti abudire pane chimwe chinhu anofanira kutanga ava nemedziso.
Hallelujah.
Hallelujah.
Why are you doing that thing?
Sei uri kuita chauri kuita ichi.
Amen.
Amen.
What is the end result of it?
Magumo acho akamira sei.
Amen.
Amen.
And that is the final wind back. And that is the final wind back.
Uye ndiyo medziso yaunozodzoka kwairi.
Amen.
Amen.
Through this,
kubudikidza
neizvi, that back through the other, it will, till you come to that absolute.
Uchapinda mune zvimo zvose kana icho, asi uchadzoka chete kumedziso yako.
Or the amen.
Kana kuti ndiyo amen.
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 Or the an ultimate.
Kana kuti medziso.
Of what you were or you got something you have to tie to.
Kana kuti chime chinhu chauchaenda kunozembera pachiri.
Hallelujah.
Amen.
In other words,
mune mamwe mashoko,
it is the final tying post.
Ndipo paunoenda kunosimbisa zvaunenge waita.
Amen.
Amen.
That is your final tying post.
Ndiyo hoko yako yekupedzisira.
Hallelujah.
Amen.
Kuti panapa handichabvi kunyange zvikaita sei.
I'm not going to be moved no matter what happens.
To every achievement,
kune budiriro yose,
it is somewhere it might wind through many different things till it gets to that tying post.
Kune budiriro yose ingapfuura mune zvimwe zvakawanda asi zvinozopedzisira zvadzoka kuhokwe iyoyo.
Hallelujah.
Amen.
But there is the amen to all of it.
Asi pano zva ne amen ku zvinhu zvose izvi.
Amen.
Amen.
There must be such a thing.
Panofanira kunge paine mhedziso yakadaro.
You cannot go on through life without having one.
Haukwanise kufamba murwendo rweupenyu usina mhedziso.
You, when you get married,
iwe paunorora kana kurorwa,
they had to wind back through your mind.
Waifanira kuti unyatsofungisisa.
Something till you hit that typos.
Kusvikira wasvika pane hoko iyi.
And it should have been love for your wife.
Mhedziso yako iyi haifanira kunge iri rudo kumudzimai wako.
Or your husband.
Kana rudo kumurume wako.
Well, maybe she isn't as pretty as John's wife.
Pamwe mudzimai wako haana kunaka semudzimai wa John.
Or she not the this that, but there is something about her.
Pamwe mudzimai wako haana icho kana icho. Asi pane chimwe chinhu chiripo pane nyaya pamudzimai wako apa.
That you it strikes you.
Kuti kana chango kubata.
You say.
Unoti.
She might not be as pretty as the other or.
Anogona kunge asiri tsvarakadenga sevamwe kana.
He might not be as handsome as the other.
Anogona kunge asina handsome yakaita sevamwe varume.
But there has to be an absolute there.
Asi panofanira kunge paine mhedziso ipapo panyaya.
Amen.
Amen.
Saka isinyaya yekukombera kuti no zvinhu zvakamira sei, zvinhu zvakamira sei.
So it's not about comparing how the looks and everything.
But pakadzika panodanira pakadzika.
But the deep calleth unto the deep.
Hallelujah.
Hallelujah.
Izvozvo ndo zvinoita kuti uzive kuti no, this is my life partner.
That is what will lead you to know kuti uyu ndiye mudzimai wangu wokugara naye upenyu hwose.
Hallelujah.
Amen.
That person is different.
Munhu iye akatosiyana.
And there is where you hold on to.
Ndo paunobatirira ipapo.
Amen.
Amen.
If that isn't there,
kana imhedziso isipo,
you better not get married.
Haikona kuroora kana kuroorwa.
Hallelujah.
Amen.
Until you have that,
kusvikira wawana izvi.
Amen.
Amen.
Which you can say, what comes, no matter what goes, what comes. Amen.
Kusvika wakuzotiwe chero chauya chauya.
Amen.
Amen.
That typost, that absolute.
Woko iyoyo, mhedziso yako.
Hallelujah.
Amen.
Unenge uzoti panapa ndichabvi.
You know you won't be moved.
Amen.
Amen.
No, that pane chakavanzika chendiri kuona mumudzimai wangu kana kuti murume wangu.
Because you know there is a mystery about your husband or your wife.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kunyange vanhu vakataura anything bad about your God.
Even if people speak bad things pamusoro pamwari wako,
unenge uzoti uyu ndiye mwari wangu.
You will be confident that this is my God.
Amen.
Amen.
This is the reason why ndakasiya zvinhu zvese zvenyika ine.
Ndochikonzero why I left the things of the world.
No doubt ndakanga ndamuona mukati moupenyu hwangu.
Because I had seen this God in my life.
Akafamba neni makore esaya.
He walked with me all these years.
Akandibatsira apo neapo neapo neapo.
He helped me in this and that and there.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the prophet preached this other message.
Muprofita akaparidza imwe mharidzo iyi.
Inyonziyo from that time.
Kuti kubva panguva iyoyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
No doubt you know that if that was not God.
Kuti you know that if dayanga asiri mwari,
who else was leading me all this way?
Ndiani mumwe zvino anga achinditungamira parwendo rweso urwu.
Amen.
Amen.
Saka ukaziva izvozvo unozva kuti chinhu chawakagamushira hachisi chawakapiwa nenyika ino kana kuti chawakawana kunani.
When you know that what you received is not from a man or from any other person.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. So we want to thank God this evening, brother and sister, to know that we have got a tie post this evening.
Amen.
Amen.
That
even though the wind might blow,
but
you continue to stand.
Amen.
Amen.
We are like a sheep in a sea. Hallelujah.
Amen.
Yotikana mepo ya uya yakawanda, it drops in anger.
No matter the big storm that comes, vakangodonedza chete mbambo yavo.
Hallelujah.
Amen.
Vanozoti mepo no matter inga uya ni mawandira yakata sei.
No matter what big storm comes, chikepe chicharamba chakamira.
Hallelujah.
Amen.
The message influence.
Mumaridzo inonzi runziro.
Amen.
Amen.
The prophet say,
Mprofita vanoti,
his word is an ultimate and that settles it.
Shoko ra Mwari imedziso, uye ndiro rinopedza zvose.
Hallelujah.
Amen.
His word is his ultimate and that settles it.
Shoko ra Mwari ndiyo medziso yavo, uye ndiyo mupedza zvose.
Amen.
Amen.
You must keep his word.
Unofana kuchengeta shoko ravo.
Humble yourself.
Zvininipise.
With it.
Naro.
Amen.
Amen.
Don't humble yourself without his word.
Haikona kuzvininipisa usina shoko ramwari.
Amen.
Amen.
We have seen people who humble themselves without the word.
Takavaona vanhu vakazvininipisa vasina shoko ramwari.
But
once somebody steps on your toe,
you see his or her true colors.
Tinozonyatsoona ruvara rwechokwadi.
Amen.
Amen.
Kusvikira munhu anotaura kuti haundizivi zvakanaka.
Until the person will say, you don't really know me.
Amen. But hama hanzvadzi, if you are really resting on that tie post.
Asi hama hanzvadzi, kana wakabatirira pamhoko yakwe, God will help you.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
630114. 14 January 1963.
Amen.
Amen. I do not care. Now, it don't make a bit of difference how many churches honor his blowing.
Ini andinei nazvo. Zvino andina basa nazvo kuti makereke mangani ari kuita ruzha.
Amen.
Amen.
We got a lot of churches. Okay, let me check. Okay, let me go down a bit. Just go up again. Okay, this is, looks like it's not the one I wanted. Amen.
Amen.
But it's in the midst of our mantras.
We have got an ultimate in our lives, brother and sister.
Amen.
Amen.
It knows what kind of mariva taura.
We know that when God speaks, that's enough. You might be a very intelligent person.
There's nothing wrong with that.
Apana chakaipa kuve nenjere dzakadaro.
Amen. But comparing your thoughts and the Lord is the ultimate.
Asitika inzanisa njere dzako nemedziso yaMwari.
We take what the Lord says.
Tinotora zvataurwa naShe.
Hallelujah.
Amen.
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 63:01-13. letting of pressure. The prophet was praying here.
Apa muprofita vakanga vari kunamata.
Amen.
Amen.
As we also want to do tonight.
Sezvo tiri kuda kuitawo madekwana anhasi.
Amen. We want Amen. To pray.
Tuda kunamata.
Amen.
Amen.
Our Heavenly Father,
Baba vedu vari kudenga,
we are indeed a privileged people this morning or this evening.
Pachokwadi tiri vanhu vakaropafadzwa chaizvo mangwanani ano.
In the face of this changing world,
pamberi penyika ino iri kushanduka,
and we have a hold of the hand of the unchangeable God.
Takabatwa neruoko rwaMwari asingashanduke.
Times may change.
Nguva dzinogona kushanduka.
But he is eternal.
Asi Mwari wedu anogara nekusingaperi.
And his word is in our hearts.
Uye shoko ravo riri mumoyo yedu.
It is an ultimate of our thoughts.
Shoko ravo ndiwo medziso yemifungo yedu.
Amen.
Amen.
His word.
Shoko ravo.
Not your thoughts.
Kwete pfungwa dzako.
Amen.
Amen.
Where you can say, no, Ama, this is what I'm thinking. So, yes, be an ultimate of this discussion.
Kwete kuti unoti, Ama, ndo mafungiro angu haya. Saka, zonda taura ni mafungiro angu. Kazi, ndizo, zinopeza kakava hii.
They always drift back to that word.
Vano gara, nguva dzose vachidzoka kushoko iroro.
No matter where you stay.
Kunyange kana hazvinei kuti wamborasika zvakadii.
Amen.
Amen.
It comes back to the word.
Zvinodzoka zvese kushoko.
Amen. It is the tie post in our hearts.
Ndiyo hoko iri mumwoyo medu.
Hallelujah.
Amen.
We need that thing.
Tinoda medziso iyi.
Maneranas.
Tonight.
We were so grateful for that.
Tinotenda zvikuru nekuda kwaizvozvo.
Amen.
Amen.
That we have this type post in our hearts.
Kuti tine hoko iyi mumwoyo medu.
Amen.
Amen.
That type post is not my thoughts which I'm giving to you.
Hoko iyi haisi pfungwa dzangu dzandiri kukupa iwewe.
Amen.
Amen.
But his word.
Asi shoko ravo.
I thank thee, Lord, for this little spot out here on 44th Street, where the gospel being preached, and a place that is dedicated, and the people are consecrated to thee.
Ndinokutenda Ishe nekanzvimbo kano kadiki kari pana 44th Street uye nzvimbo yakakumikidzwa uye vanhu vakazvikumikidza nekuzvitsaurira kwamuri.
Amen.
Amen.
So is it also tonight? Eastly Tabernacle.
Ndozvo zviriwo kwatiri isu paEastly Tabernacle.
This is the place where the Lord has given unto us.
Ndiyo nzvimbo iyi Ishe vakapa kwatiri.
Amen.
Amen.
And I pray that your blessing will ever be with them.
Uye ndinonyengetera kuti maropafadzo enyu Ishe ngagare navo nguva dzose.
Increase them in knowledge of the word and of thy grace.
Vawedzerei ruzivo rweshoko renyu nenyasha dzenyu.
Hallelujah.
Amen.
And give to them the good things of life.
Uye vapei zvinhu zvakanaka zveupenyu.
Amen.
Amen.
And eternal life, that we might all come to one place.
Neupenyu husingapere kuti tose tizosvika panzvimbo imwe chete.
And that great heaven someday when Jesus comes.
Iro denga guru rimwe zuva iro Ishe pavachauya.
Amen.
Amen.
Bless us together. And look at those hands, Father. That was raised a few moments ago. Down beneath that hand was a reason for it being up.
Pane chikonzero charwasumudzirwa ruoko urwu.
Hallelujah.
Amen.
I pray God that you who knows the secret of the hearts will grant that request.
Ndinonyengetera Mwari kuti imi munoziva zvakavanzika zvemoyo kuti mupe vanhu zvavakumbira.
Amen.
Amen.
I offer my prayer with theirs upon thy altar tonight, today.
Ndinopa munyengetoro wangu newavo pa altar yenyu nhasi.
Answer, Father, I pray in Jesus' name.
Tipindiro iyo ishe, ndinokumbira muzita ra Jesu.
Hallelujah.
Amen.
Bless. Bless the ways this morning.
Ropafadzai shoko madekwana ano.
The meditation of our hearts be accepted to thee.
Uye mifungo yemoyo yedu igamuchirwe kwamuri.
Hallelujah.
Amen.
Mifungo yemoyo yedu.
Amen.
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 Ikwanse kugamuchirwa kunaishite Yesu Kristu.
That the meditation of our hearts be acceptable to thee.
Amen.
Amen.
Ndotenda kuti Mwari vanokwanisa kutibatsira kunyange manherana so
zvakare. I believe the Lord is able to help us even tonight.
Amen.
Amen.
Kuti kauya pamberi pavo takatendeka takaperera.
That if you go before him sincerely and faithfully,
Mwari vanokwanisa kunzwa munamato yedu.
God can hear our prayer.
Amen.
Amen.
No doubt tinoziva kuti Mwari ndiwo mhedziso yezvinhu zvese.
Because we know that God is the absolute of everything.
Amen.
Amen.
So tara kwaita muprofita kuti kana pane chimwe chinhu chakambetwa chakabudirira.
Like what the prophet says, that if there has ever been any great achievement,
there has to be an absolute.
Panofanange paine medziso.
Amen.
Amen.
Sakre medziso yezvinhu zvese ishoko raMwari.
So the absolute of all things is the word of God.
Ndosaka tichidzoka kwari nguva imwe neimwe.
That's why we are always coming back to the word every time.
No, it knows that ari kundikana.
Because we know the word will never fail.
Vanhu tinokwanisa kukundikana sevanhu.
People will fail as humans.
Amen.
Amen.
Ndosaka shoko raMwari akati we die daily.
That is the why the word of God says tinofa zuva rimwe nerimwe.
Amen.
Amen.
I like what Brother Marunya said that day.
Ndakafarira zvakataurwa naBrother Marunya pazuva riya.
Kuti Mwari wega ndo vasingakundikana.
That it's only God who will not make a mistake.
And that is very true.
Iwe ichokwadi.
Amen.
Amen.
There is none of us here.
Hapana mumwe wedu pano.
Anoti haineni brother ina handikundikani, sister ina handikundikani.
We can testify and say, brother, I don't make a mistake. I will never fail.
That means you haven't started anything.
Zvinotoreva kuti hausati watanga kuita chinhu.
Amen.
Amen.
But kana pane chori kutotevera chinonzwa kuti no, this is my absolute and this is my final.
But if there's something that you are following, yaunonyatsoziva kuti iyi ndiyo mhedziso yangu, ndo panoperera zvose.
Somehow along the way,
mukufamba munzira imomo,
unokwanisa kugumburwa, unokwanisa kukanganisa.
You can be stumbled or you can be heartbroken.
Amen.
Amen.
But still you must go ahead.
Asi zvakadaro unofanira kuenda mberi.
Amen.
Amen.
Saka tinoda kutenda Mwari hama nehanzvadzi madekwana.
So we want to thank God this evening, brother and sister.
Kuti petiri kusvika pakunamata.
That is, we come to the time of prayer.
We know he is the Alpha and Omega.
Tinoziva kuti Mwari wedu ndi Alpha na Omega.
Ndiye mavambo nemagumo upenyu hwedu.
He is the beginning and the end of our lives.
Amen.
Amen.
Saka Mwari vanoziva magumo eupenyu hwedu.
So the Lord knows the end of our lives.
Mwari vanoziva magumo eupenyu hwako.
The Lord knows your end.
Mwari anoziva zvese zvawaita mukati mezvara nhasi.
God knows all that you did today.
Amen.
Amen.
And you cannot even hide it before the Lord.
Uye hakwanisi kutozvivanza zvose pamberi paMwari.
Amen.
Amen.
Ungango urifuza ukada kuvanza zvawaita pamberi paMwari.
You will be making yourself a fool if you try to hide what you did before the Lord.
Maybe before the people, yes, possible.
Pamwe unogona kuzvivanza kuvanhu zvinokwanisika.
But kwete pamberi paMwari.
But you cannot hide before God.
That's the only place where you can say, Lord, help me. I've done this, I've done that, I've done that in my
do
life.
Pega pa unokwanisa kuti uende kuna she kuti ishendi batsire ndaita icho nechocho nechocho.
Amen.
Amen.
And the Lord is bound to help you.
Uye Mwari vakatosungirwa kuti vakubatsire.
Amen.
Amen.
And for sure he will help you.
Uye chokwadi vanokubatsira.
Amen.
Amen.
So I believe Hamani and Zadzimanero ano.
Indinotenda brethren this evening. That God might help us in our lives.
Amen.
Amen.
Because
we know we are on a journey.
Amen.
Amen.
But
we are coming from somewhere, and there is somewhere where we are headed to.
Amen.
Amen.
Tudotitishike kwa turu kuenda.
We want to reach our destination.
Amen.
Amen.
Mwari vachititunga mirira.
And the Lord guiding us.
Amen.
Amen. And helping us in our lives.
This is the reason why it is very important.
Dicho chikonzero zvakakoshesesa.
Kuti tiwanike tichibatsirana in this Christian life.
Kuti that we help one another muupenyu hwechiKristu.
Amen.
Amen. That if somebody stumbles, you don't worsen their situation by pushing them further down in the pit.
Amen.
Amen.
But you must pray for that.
Asinofana kumunamatira munhiye.
Hallelujah.
Hallelujah.
So we want to come to a moment of prayer.
Tidakusvika panguva yekunyengetera.
Kuti Mwari vatibatsire.
That God might help us.
Amen.
Amen.
We can stand on our feet.
Ngatisimuke hedu.